Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndichiti hey no misoro ya nau dzedu dzanhasi muvhuro chivabvu 7/2018. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vari kushanya kukata nemamwe makurukota avo uko vakakokwa nemutungamiri wenyika iyi Sheikh Tamim bin Hamad Altani. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vari kuBritain uko vari kuita misangano nevakuru vehurumende yenyika iyi. ZANU-PF yodzokorora sarudzo dzayo dzemaprimary kunyangwe hazvo kugunununa kuri kuenderera mberi. Zvikoro zvovhurwa mangwana pasina kujeka kuti varairidzi vachaenda kumabasa here. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzemaprimary muZANU-PF nemamwe mapato idzodzounza mutauro wakanyanya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 chandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 13630 shortwave. Musakanganwe kutifarira pa Facebook page redu re VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.